Vachitaura neStudio 7, mai weguta reGweruva Josiah Makombe, vanoti kanzuro yakatora danho rekuti vagari vabhadhare zvikamu makumi mana kubva muzana zvemitero, mushure mekunge vagari vachema-chema kuti mitero yavaive vatara yainge yakanyanya kukwira.
Mushure mekunge tagadzira bhajeti redu rinosvika iro 1.8 billion ratakaendesa kuMinistry for Approval. Matarifu edu pabhajeti iroro angakakwira neaverage yaabout 1,000. Mushurewo zvakare mekuengaja maresidents pavakanga vaona manew tariffs, takagara pasi sekanzuru tikaongorora tikaona kuti vanhu vakaomerwa. Tinofanira kutsvaga nzira yekuti vagari vakwanise kubhadhara mari inoitawo kuti kanzuru ikwanisewo kurarama zvakare. So takagara pasi tikaona kuti pari zvino ikonomi yedu ngatishandei nemakotali reviews kureva kuti kubva January kusvika end of March takati isusu budget redu tiri kuridzisa ne 60%.
Vamakombe avo vanove mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe, UCAS, vanoti vanotarisira kuti mamwe wemakanzuru achatorawo danho rekuderedza mitero, vachiti havaone chiri chinhu chine musoro kuti vatare mitero isingakwanise kubhadharwa nevanhu. Vanoti makanzuru munyika ari kubatsirwa nehurumende nemari yekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana pasi pechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution muchirungu, asi vanochema-chema nerekuti mari iyi inouya muzvidimbu-zvidimbu.
Chokwadi ndechekuti maguta akaomerwa, nokuti vagari vari maguta akasiyana-siyana havasi kuwana zvavanofanira kunge vachiwana kumabasa kwavo. Vazhinji havasiri pamabasa, vanotengesa havasi kuwana zvinoita kuti vakwanise kubhadhara. Akaomerwa maguta, asi tinogara tichitaurana kuti isu vari maguta tinoda kuti tipe vanhu service. But mukupa vanhu service imomo tisakanganwa zvakare kuti mabudget edu atinoita anofanira kunge ari proper standard, nokuti vagari havana mari.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwe. Mumwe mugari weMugweru, amai Norins Gauke, vanoti vanotambira danho rakatorwa nekanzuro yavo, vachiti zvinorerutsira vagari vakaomerwa neupenyu nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi hwenyika.
Tinodaro kuti zvinenge zviri nani, nekuti taura chokwadi, nyika yakaomerwa, vanhu havasi pamabasa, vazhinji mabasa ekuzviitira nemaoko. Saka isusu chikumbiro chedu ndechekuti hani vanga vakwidza ne 1000%, saka todzoka pa 500%, dai vambotiwedzere futi nekuti zvechokwadi takaomerwa.
Mukuru werimwe sangano revagari reGweru Residents and Ratepayers Association, vaCornelius Lipiwe, vanoti sangano ravo rinotambira nemufaro danho rakatorwa nekanzuru, vachitiwo zvinoratidza kuti kanzuru inoteerera vagari.
Rivhiyo kwavakaita ndekwechokwadi, because patova netarifu shedhuru nyowani ratakatobata riri kuratidza matarifu avari kutaura. Izvozvo ndo zvakakosha, zvimwe zvekuti kumberi zvichazofamba sei. Patakaengeja meya, meya vakataura kuti aiwa, kumberi tinenge tichiona kuti vanhu upenyu vari kurarama zvakadii, vanhu vachaita sei, but for now we are happy because vakadzikisa zvinhu zvakawandisa nema 50%. For example, pane nyaya yekuvigwa kwevanhu paweekend yanga yakusvika 2000, but according to tarifu nyowani yakuratidza kuti it's only 500. Mvura yanga yakanzi fixed charge yanga iri pa $75, but yakadzikiswa kudzoka ku-$37, which is reasonable.
Asi vaCharles Mazorodze, avo vanomirira rimwe sangano revagari reGweru Residents Forum, vaudza Studio 7 kuti kwavari danho rekanzuru rinoratidza kuti pakaitwa bhajeti pange pasina kuwirirana pakati pemakanzura nevashandi vekanzuru. Vanotiwo hazvina kunyatsojeka kuti chimwe chidimbu chemutero wakadzikiswa chichazobhadharwa nevagari here kana kuti kwete.
Tinoona kuslashiwa kwakaita mabills sechinhu chanhu chakanaka chakaitwa nemakanzura zedu emugweru, asi chatisinganzwisisi ndechekuri kuslashiwa kwakaita mabills aya vachiita vari kubvisa 60% kuchisara 40%. 60% iyi haizowedzerwe here kufamba kwegore kuvagari, nekuti chakatonyanya chekuti mabills acho anga agara akatokwira uye marets anga kuchajwa izvizvi nekanzuru pabhajeti nyowani ra 2020 anga akakwirisa. Saka vakati 40% yemari yakakwira inogona nge yakatodii, yakatongokwirawo saizvo zvinoita kuti vagari vatadze kunge vachigona kubhadhara marets avo.
Nekuda kwekuti mari munyika iri kuramba ichishaya simba, makanzuro akasiyana-siyana munyika ari kusangana nedambudziko rekuita mabhajeti anokwidza mitero zvakanyanya, izvo zviri kuita kuti vagari varemerwe nekubhadhara mitero iyi. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taura Ishava.